Ndinoda kukudawo tisingadetsane kana ujizibona ngatingoyani mudiwa ndibvumewo
usarambe
ndokuda wakadaro
usarambe
ndotanga ndafunga ndisati ndaita ndokuda wakadaro Bakiti zwa kandi umira Mungo musizi jandi nagira Baby, muna mato wangu newe Tiri pangwe, ono nzuli kwa nashe Nikuchuni simba, moyo yedu Ikango fara, apana chichachi konesa Kufatiri pangwe, mudiwa nipumewo
Usarame,
ndokuta wakadaro Tanga ndafunga, nisati ndaita, ndokuda wakadaro
Usarambe,
mudiwa ndifumeo
Usarambe,
ndokuda wakadaro
Usarambe,
tanga ndafunga, nisati ndaita, ndokuda wakadaro
Usarambe,
andizi pakukufananidza, saka pepe jinzwa Nakupenda, kudume wangu, tivake musha, singa parare, uwe amaiverana, mkazi wanga, mudiwa nipumewo,
usarambe,
ndokuda wakadaro,
usarambe,
ndotanga ndafunga, nisati ndaita, ndokuda wakadaro, Bakiti zwa kandi umira Mungo musizi jandi nagira Baby, muna mato wangu newe Tiri pangwe, ono nzuli kwa nashe Nikuchuni simba, moyo yedu Ikango fara, apana chichachi konesa Kufatiri pangwe, mudiwa nipumewo
Usarambe,
ndokuda wakadaro